mitauro unachikisa wakasimudza musoro zvichitevera danho rakatorwa nemutevedzeri wameya weguta iri vatinashe kambarani rekumisa basa munyori weguta vachristopher dure masvondo mashoma apfuura vachivapomera mhosva dzakati kuti izvo zvakapa kuti vamwe vatsigiri vavadhure vabude pachena vachishora vakambarani vamwe vachiti sezvo vakambarani vari mushona vaifanirwa kubva mukanzuro yeguta vachiti verudzi rwechindevere chete ndo vanofanirwa kupinda mukanzuro iyi izvi zvakaita kuti zvinhu zvishate vanhu vakawanda vachisimudzira nyaya yerusarura rudzi asi vamwe vachiti dambudziko reguta raikonzerwa neuori huri mukanzuro meya weguta vasolomon gumi vakazopindira vachimisa kumiswa basa kwavadhure asi vakati nyaya iri kupomerwa vadhure inofanirwa kuferefetwa nemazvo mutungamiri wesangano rehabakuk trust iro rinoshanda mukuvaka runyararo muvanhu vadhumisani ngomo vanoti vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yerusarura rudzi yakasimudzwa nemakakatano aya ine chekuita nekusagadziriswa zvizere kwenyaya yegukura hundi uyewo kusarira kumashure kunonzi kwakaita matunhu enatereland
ifield kuti nyaya iyi worked bikete mahistorical imbalances as well kune nyaya yegukura hundi kune nyaya yemarginalization It's important for the team, you know, look at these issues deeper as well. If you look at these issues, my issues are, it will be very difficult for us to stay on the way, allow it to move forward as a people. So in order to move forward, you need to get the history and name past injustices as well.
Mudzidzisi wezvekuvakwa kwerunyararo nebudiriro vadonwell dure vachitaura semuongorori vakazvimirira vanoti panoda kunyatsokuitwa tsvagurudzo yakakwana yekuti makakatano ari kuitika aya ari kunyatsokonzerwa nei vachitiwo nhoroondo yekuve nezvichemo zvisingagadziriswi nehurumende zvinhu zvinogona kuve zvezvimwe zvikonzero
nyaya idzi dzinoda kunyatsotarwa pasi dzinonyatsoitwa inonzi conflict mapping tonyatsomepa kuona kuti madynamics ese ezvinhu zviri kuitika abuda inyaya here yekuti vanhu vave more conscious neidentity yavo kana kuti identity issue iri kushandiswa kuda kugadzirisa maissues akara aripo saka togona kuona kuti inogona kunge iri fine yekuti madeep-seated issues asvika papoint yekuti akuda kuti achinyatsotarisiswa kuattention yakakodzera
munguva pfupi yapfuura boka remadzimai emdc emudunhu reulawayo rakashora kwarakati kukurudzirwa kwekupesana kwevanhu pachishandiswa marudzi kuri kuitwa muguta iri mukuru weaffirmative action group muulawayo vareginald shoko vanoti sangano ravo rave nenguva richitaura nezveuori hwavanoti hwave nenguva huchiitika asi vashoko vanoti vanoshora zvikuru nyaya yekupatsanurwa kwemarudzi
kuratini yaabumburwa endivri tofanwa kuona kuti tobatana sei tichiadresa because inoaffecta ulawayo se tofanwa kuziva zvishoko kuti ulawayo is a metropolitan province you find everyone fankalanga venda shona tonga everyone kana mburwari saka kana tichikusa corruption ngatisakuze corruption titakataza topa kuti kuti because zvemarudzi hazvidikani munyika yakaita sedu tichikwanisa kusadisa moto wasingazokwanisi kuti kupedza
mufundisi uye vari mukuru wechikwata chinonzi Save Ulawayo campaign icho chakaita musangano nezuro waikurudzira kuti makanzura eulawayo abviswe kugadzwe komishini vaangleston swanda vanoti havakurudziri nyaya yerusarura rudzi
vanhu vane mafrustrations avo from the past panyaya dzekukura hundi and other issues zvisina kugadziriswa saka ine maplatform akadai vanhu vanowanzoburisa zviri mukati maavo and its normal but isusu nyaya yedu iyi haine ngezvemarudzi tiri kudhira nenyaya yecorruption outright corruption taimbeva nemacouncil ano washona by origin vana alderman salo vana alderman mikapari rampofu and others hatina kumbofira taita dambudziko rakadai dambudziko iri rauya izvinezvi because of corruption
mukuru weulawayo progressive residence association vaambrose svindi vanotiwo zviri kuitika mukanzuro yeulawayo hazvinei nerusarura rudzi asi kuti huri vasvindi vanoti zvakakosha kuti makanzuro asati asarudzwa vaive vanhu vanozivikanwa unhu hwavo munzvimbo dzavanogara vasvindi vanotiwo zvakakosha kuti vagari vasarudze zvine uchenjeri makanzuro avo kuitira kudzivirira huori kana kutadza kuita basa nemazvo
before we blame councillors, my residents, anota kutazile kuti vatota sitifaza vanota kusarudza munhu ano kodzero zvakanaka ane tredo zvakanaka. As we speak now, kune makancellors apo who have never been leaders in any way in society. Havazivi kuma residents kana kuita chairman webhera society yaicho kana even kuita chairman wechikoro hazvisadzaitika, but just from nowhere is a city valor. That's why that's why nema problems akaona musitoro.
Vanhu vanekisana vakataura pamusangano wanezuro vakaratidzwa kusafara nekutadza kuita basa nemazvo kuri kuitwa mukanzuro iyi, izvo vakati zviri kukonzerwa nehuori. Mumwe mugari akangozvidoma nezari kuti amai mwoyo, vakati vanoda kuti pave nekomisheni vachiti pave nenguva yakareba makanzuro eguta reulawayo achinongedzwa munyaya dzehuori. Vakambo vemutevedzeri wameya weulawayo vagift banda vakambomiswa basa vachinenedzerwa huori, asi vakazochenerwa nedare High Court. Murwi wehondo yerusununguko pasi peboka reZipra Valinganiso Nyapi vanoti nyaya yehuori haifanirwi kuve inopinza zverusarura rudzi mukati.
Kuyisiketa tribalism pakati pevanhu. Chandokumbira ndechekuti vanhu veZimbabwe ngavabatane. Inini I will take this issue kuenda kwangu kwandakaita kuhondo. Baba Nkuma vakatidzidzisa kuti vana vangu, I'm not fighting the color of your person, and ndichikurwisa tribe yemunhu, but ndichikurwisa esistimu. Zvichireva kuti kana munhu wechindevere akakanganisa then mandevere ese dzana dzake. Tiwa zvichireva kuti kana ari mushona akakanganisa, hakusikureva kuti mashona ese akadaro.
Vachinyora paTwitter, mumwe wevatevedzeri veMDC vaWelshman Mule vayambira vagari veulawayo kuti vasaite pfungwa yekuda kuve nekomishoni muguta, vachiti izvo zvinogona kudzorera kumashure budiriro yeguta. Svondo rapera, hurumende yakatumira komishoni yevanhu vashanu kuti iite ongororo yezviri kuitika mukanzuro yeulawayo. Komishoni iyi yakapedza basa rayo nezuro uye zvakabuda zvinotarisirwa kuturwa munguva pfupi inotevera. Nyanzvi munyaya dzematongerwo ematunhu dzinoti kuuyiswa kwekomishoni kuti ifambise mabasa eguta reulawayo zvakafanana nekuisa kanzuro iyi mumaoko ezanu PF sezvakamboitika munguva yevaimbo vemutungamiri wenyika varobert Mugabe, avo vakadoma makomishoni ekuti aite mabasa mumakanzuro aive pasi peMDC mushure mekunzi makanzuro aya apomerwa nyaya dzeuori. Ndakamirira Studio 7 neulawayo, ndini Taurai Shava.